Gwaro rabva kumutauriri wegungano iri zvare kudzai bare rinoti vamisa mitambo iyi kubva nhasi kupa nguva kuti National Sports Stadium iyo isina mvura igadzirise dambudziko iri. Izvi zvauya mushure mekunge mukuru wekumahofisi eSports and Recreation Commission Muzare Eletani Ngomasa nhasi vazivisa kuti havachatenderi vatsigiri venhabvu munhandare iyi kusvikira dambudziko remvura ragadziriswa. Vanoziva zviri kuitika vanoti nhandare iyi yanga yave njodzi kuutano hweveruzhinji nekuipa kwaanga kwaita zvimbudzi uyezve nepekugezera maoko. Vaimbotungamira Mushowani Stars uyezve vakambove mubati wehome weZifa Northern Region vaWarren kufandarerwa vanoti
situation yaii right now too deplorable, haitomboiti, hapana mvura, matoyeza havhuri, saka hazvisi kufamba.
Muzvare Bare vanoti vari kupawo nguva ino kuti huswa hwemunhandare iyi hugadziriswe mushure mekushandiswa zvakanyanya. Nhandare iyi haisi kuwana zororo nekushandiswa nezvikwata zvinomwe zvinoti Black Rhinos, Cats United, Dynamos, Herentals, Simba Bora, Yada neZPC Kariba. Muzvare Bare vanoti vari kutarisirawo kuti panodzoka mitambo nhandare dzeRufaro Stadium Nyamunga neSakubva dzinenge dzapera kugadziriswa kuti dzitambirwe nhabvu yepamusoro. Meya weHarare vaJacob Mafume vanoti pane zvichiri kuda kugadziriswa muRufaro Stadium vasati vachivedza veZifa nerePSL kuzoita ongororo yavo.
Taakuita irrigation yepitch tobva tanyatsoigadzira kuti iti kwesere machanging rooms vokwanisa kutanga kupinda dugout tobva taigadzira. Once tagadzira izvozvo parking panze nemagetsi tiri kumarepair kuti vanhu vakwanise kupinda.
Mitambo yenhabvu yamiswa panguva iyo ngezi Platinum Stars iri pamusoro petafura uyezve iri iyo yakapedzisa kushandisa National Sports Stadium apo yakarova Yadha 1-0 nemuvhuro. Ngezi ine mapoint 23, point imwe chete pamusoro peHighlanders iyo iri kutevera. Murairidzi weNgezi Tetshiwa Chiragwi anoti vachiri murwendo kusvika pavari kuda chaipo. Mitambo iyi yamiswa paine mutambo mukuru pakati peCapes United neHighlanders. Muna 2020 Confederation of African Football yakarambidza nhandare dzose dzemuZimbabwe kutambirwa mitambo nedzimwe nyika nezvikwata zvekunze nekuti hadzisvike panotarisirwa kuti patambirwe nhabvu yepamusorosoro. Gurukota rezvemitambo Muzvare KC Coventry vakavimbisa kuti hurumende yaizogadzirisa nhandare iyi asi kusvika pari zvino hapana zvaitwa. Zimbabwe yakarambidzwa kutamba mitambo nedzimwe nyika nekuda kwekupindira munyaya dzemitambo kunonzi kuri kuitwa neSRC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.